Mangwana na kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana na anasi uri musi wechipiri kurume 13 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhodhi rezveutano reHealth Services Board nezuro rakabudisa gwaro rinokurudzira kuti vana chiremba vari pakuramwa mabasa vadzoke kubasa nhasi chipiri, richiti hurumende yave kugadzirisa zvichemo zvavana chiremba ava.
Kerto strike iripo parizvino. Vana chiremba vakuda kusvika day number 14 varamwa mabasa, zvipatara zvikuru zvavhara. Saka tinoona kuti response iri kuuya kubva kuhurumende vari kungoita kunge business as usual. Zvinoratidza kuti employer vana chiremba haana hanya.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kushora zvikuru kusungwa kwakaitwa madzimai masere ane varume vanoshanda pamugodhi weHwange Colliery vachipomerwa mhosva yekupinda pakambani iyi zvisina mvumo. Amai Auxilia Munangagwa votungamira chikwata chemadzimai chiri kuNew York kuAmerica kumusangano wemadzimai we62nd Commission of the Status of Women. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhodhi rezveutano reHealth Services Board nezuro rakabudisa gwaro rinokurudzira kuti vana chiremba vari pakuramwa mabasa vadzokere kumabasa nhasi chipiri, richiti hurumende yave kugadzirisa zvichemo zvavana chiremba ava. Asi mutungamiri wesangano ravana chiremba vezvipatara zvehurumende reHospital Doctors Association, Dr. Mkolisi Ngwenya, varamba mashoko aya vachiti hapana chatichatenderanwa uye vana chiremba havasi kuzodzokera pamabasa. Mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vana chiremba vanoona nezvekodzero dzevanhu, Dr. Fortune Nyamande, vanoti sesangano vanoshora zvikuru danho ratorwa nebhodhi rezveutano iri, vachiti bhodhi iri ramhanyira kuenda kumapepanhau pane kuita musangano nevana chiremba kuti vagadzirise zviri kunetsa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Nyamande kuti tinzwe pane pfungwa dzesangano ravo.
Kerto strike iripo parizvino. Vana chiremba vakuda kusvika day number 14 varamwa mabasa, zvipatara zvikuru zvavhara. Saka tinoona kuti response iri kuuya kubva kuhurumende vari kungoita kunge business as usual. Zvinoratidza kuti employer vana chiremba haana hanya neutano hwevanhu veZimbabwe. Nekuti dai nehanya neutano hwevanhu veZimbabwe, handifungi kuti vana chiremba vangatenderwe kuti vangasvike pa day number 14 vari kunzi vari kuramwa mabasa.
Pane gwaro rabudiswa neHealth Services Board richitaura kuti vaita chibvumirano nana chiremba, asi vana chiremba vari kuzviramba. Chii chinoita kuti pasava nokuvimbana pakati pavapa?
Muchivirungu tinoiti inonzi hypocrisy, kuti vanhu veHealth Services Board vanomhanya voenda kumedia vonotaura kuti vanegoshieta nana chiremba, asi tinovanzoka futi muna mamwe mazuva vachiti hatinegoshieta mumedia, tine maplatform atinonegoshieta. Kana manga muri kutevedzera zviri kuitika pastriking, Health Services Board yakaita meeting nana chiremba svondo rapfuura ikaratidza kuti haina chido kugadzirisa nyaya nachiremba nechimbi chimbi, ikapostpona musangano wemanegotiations ikati tozosangana zvekare musi wechitatu svondo rinoratiri rinoiri. Saka isu tatoshamisika kuona vamhanya zvekare kumapepa vachiti tawirana nachiremba kuti ngavadzoke. So inonzi hypocrisy kuroti vari kungoenda kumaradio vari kuda kuti vanhu vafunge kuti vane zvavari kuita ivo vasina zvavari kuita.
Saka zvino zvoitwa sei?
Solution iri pachena, ngavatore vana chiremba vagare navo pasi vavape zvavari kuda, vavawedzere maallowances emaon call avari kutaura, vavape maallowances ekuti vakwanise kutenga mota dzavanoshandisa kana vachienda kubasa usiku nemaweekends. Ndo zviri pachena, kwete kuti vanoenda kuradio nekutelevision vachinonyepera ruzhinji rweZimbabwe, vachinonyepera pasi rose kuti izvoni vari kuita kunge vane hanya nekugadzirisa problem yanadi yena chiremba.
Kuramwa mabasa uku munofunga kuchasiya nyika yakamira kumira sei.
Kurangwa mabasa kunoita kuti nyika itadze kumita matargets ayo development targets. Kurangwa mabasa kunoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu zvinova financial implication kunyika yedu yeZimbabwe. Saka kana hurumende iri kuramba ichisiya vana chiremba vachiramwa mabasa kudai isiri kugadzirisa zvido zvana chiremba zvinoratidza kuti hurumende haisisiri kufamba neagenda yeruzhinji rweZimbabwe.
Mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare kuGeorgia kuAtlanta muno muAmerica naTanono Kawande weStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kushora zvikuru kusungwa kwakaitwa madzimai masere ane varume vanoshanda pamugodhi weHwange Colliery vachipomerwa mhosva yekupinda pakambani zvisina mvumo. Izvo zvinotevera kuratidzira kwemadzimai aya vachida kuti varume vavo vanoshanda pamugodhi uyu vapiwe mari dzavo dzemihoro idzo vapedza makore vasati vapiwa. Kuratidzira uku kwakatanga musi wa27 ndira gore rino, uye madzimai aya akavaka musasa pamugodhi uyu. Kubva gore rapera vashandi vanga vachingopiwa chikamu chiduku chemari dzavo dzemihoro, izvo zvakapa kuti madzimai aya apindire. Madzimai aya ari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, uye vakanzi vadzoke kudare mushure mekumiswa pamberi pedare nemusi wechishanu chapfuura. Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Ichokwadi ichocho Blessing kuti kuwange kune madzimai anga achiratidzira kutanga musi wa29 January kusabhadharwa kuri kuitwa varume wavo vanoshanda kuwange Colliery Company. Wakasamonwa kumapurisa wakaenda kune musi wechishanu wakaenda nemagweta edu Tulani Nkala na Nosumilo Chanaiwa topa wakaenda kuwange police station nemadzimai awa anosvika 8. Madzimai akachajwa inonzi mhosva yawakapiwa inonzi criminal trespass, wari kunzi wakapinda pakambani yeHwange Colliery Company yemarashai zvisiri pamutemo. Saka wari kupiwa mhosva yekunzi wakachora section 132 of the Criminal Law Codification Reform Act nekuti wari kunzi wakapinda pakambani yeHwange Colliery Company pasina authority. Saka vakachajwa nemusi wechishanu vakazonzochazoudzwa kunzi vanouya rini kudai.
Ko magweta enyu ari kuti kudini nyaya?
Magweta edu kutomirira kwavari kutoita madzimai awa vari kutowirana nawo kuti aiwa hapana mhosva yawakapara nekuti bumbiro redu kana ndisi kukanganisa section 59 inoprovida makodzero dzekuti vanhu vakaneka kunyunyuta vanogona kuratidzira. Ndo inonzi freedom to demonstrate and petition irimo mubumbiro redu idzvairi. Saka vari kuti ava havana mhosva nekuti vari kuexpressa kurwadziwa kwavari kuitwa nekusabhadharwa kuri kuitwa vashandi.
Koka ivo veHwange vakati ava vasi vashandi vavo?
Izvozvozvo ndo zvatiri kuti kubatirira kunoita makambani kana kunoita hurumende yedu muZimbabwe munomu kwekuomeserana. Apo madzimai kuHwange auyawo nenzira yavo yavanofunga kuti inganzwikwa kana muchitondera masondo apfuura nyaya yakaendeswa kudare kuHighcourt neHwange Colliery Company payakaendesa mamwe madzimai iwaya neZimbabwe Congress of Trade Unions vachivapa mhosva dzekunzi vari kuchora kodzero asi dare rakarasa nyaya iyi. Saka isu tiri kuona kuti madzimai ekuHwange ari kuitawo zvaanogona kuitawo kubatsirawo varume vavo washungurudzwa nekusabhadharwa.
Izvi vakazviita murunyararo here?
Hongu, chavakangoita madzimai ekuHwange aya vakanoisawo tende yavo, takamboona mapikicha tende yavo pakambani ipapo ndopavari kungogarawo peacefully iprotest yavari kuita kana kuti kuratidzira kwavari kuita muchinyararire. And tinofunga kuti zvino zviri pamutemo nekuti hapana kana matombo wakabata, hapana kana matemo wakabata.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Amai Auxilia Munangagwa vakatungamira chikwata chemadzimai chakauya kuNew York kuAmerica kumusangano wemadzimai we62nd Commission on the Status of Women. Mutoro wedu enhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Sangano re United Nations rinoti riri kuita musangano uyu nechinangwa chekucherechedza kodzero dzemadzimai nedzevanasikana kumaruwa kuti vave neupenyu hwakanaka. Zimbabwe iri kumiririrwa hayo kunyangwe isiri nhengo dzechikwata cheCSW ichi. Amai Munangagwa vakasvika muNew York nezuro kumusangano wemadzimai uyu unoitwa kamwe chete pagore. Vamwe vari mumusangano uyu kubva kuZimbabwe vanosanganisira nhengo dzedare reparamende dzinoti amai Mabel Chinomona, amai Paulina Mpariwa naamai Monica Mutsangwa vanovazve gurukota rekumanikaland. Muzare Ruvarashe Winnet Miti avo vari kumusangano uyu vanoti shuviro yavo semudzimai wechidiki ndeyekuti upenyu hwemwanasikana nehwemunhukadzi husimukire uye mikana ivhuruke kune vose zvisinei nekuti vari kumadhorobha here kana kuti vari kumaruwa.
Inharaunda kana kuti inzvimbo yevanasikana kunyange nemadzimai vapa vanoungana vachitaura nyaya dzavo dzinovakanganisa uye vachitaura nyaya dzavo dzavabudirira nadzo mumabasa avo avanoita akasiyana siyana. Ndiri kuno ini ndiri kubata chinhambwe cheutano hwevana vadiki yatinoti iyo SRH, Sexual Reproductive Health. Patiri kutaurawo nyaya dzedu nekusimbisa mabasa ese atatiita munyika yedu yeZimbabwe, naizvozvo tiri kutaura tichiti nedonzvo redu ratinaro Empowering Rural Women and Girls, hatisi tiri kurangarira vasikana vatinavo vanobva kumaruzevha kuti kana kuti vanogara kumaruzevha tisingati hatingati vasikana vanogara kumaruzevha kana kuti titaure kuti vasikana vekumaruzevha. Pane musiyano ipapo nekuti vana vanogara kumaruzevha vane pfungwawo, vanoda kudzidza. Saka donzvo redu nemataura ari kuita tinoda kusimbisa kushanda kwekuita vana uye kuti vazive vange vane ruzivo rwakakwana pane zvinhu zvese zvavanoita.
Muzvare Miti vati tarisiro yavo mumusangano uyu ndeyekuti mwanasikana achirega kusara pese panogadziriswa zvinhu uye panorongwa nezvepundutso.
Zvatiri kutarisira kuziva donzvo rekuti vanasikana havachasiyiwi, ndosaka tiri kufamba nekuti leaving no one behind the way.
Mumwewo wevechidiki vakaita rombo rakanaka rekugona kuuyawo kumusangano uyu kubva kuZimbabwe, Muzvare Farirai Gumbonzvanda, vanoti chavafarira zvikuru ndechekuti mudzimai wemukuru wenyika amai Auxillia Munangagwa vauyawo kuzovatsigira mumisangano yavari kupinda iyi.
Tinotenda kuti zveshuwa vauya vari kutitsigirirawo sevana veZimbabwe, uye tinotenda kuti dzimwe nguva vanhu vavanokwanisa kutaura navo ivo tisatikwanisi kusvika. Vamwe veda vanotokwanisa kusvika kana munyika macho vapiwa mari, vapiwa funding yekuti semwana wechidiki vokwanise kuuya kuzozvimirira wega. Hatipiwe mavhizi, hatipiwe mukana wekuti vasvike wega. Saka kuti amai vangoya nesu zvinotibatsirawo kuti mamwe mamesages atisiri kutadza kusvika, maspace atisiri kubvumidzwa kusvika isusu, vaende vatimiririro sevana vadiki ende sevanhu vechikadzi kuti tiripo ende tine zvatinoda kutaura. Saka tinotenda zvikuru kuti vakauya kuzotitsigirira.
Vachitaura maererano nemafambiro avakaita, Muzvare Farirai Gumbonzvanda vanoti vasikana chaivo vangadai vachibatsirikana nemisangano iyi havana kukwanisa kupiwa mavhiza nehurumende yeAmerica.
Vakatowandisa, vakawanda vedu vakarambirwa mavhiza. Vakawanda vedu vamwe takatombotraya kutovhunza kuti kodzero racho chii, nekuti munhu hauna mari kana kuti hauna murume hazvireve kuti haukwanise kupiwawo mukana wekuti uve musangano wakaita kunge unowo.
Mukuru wesangano reRosaria Memorial uyewo vari munyarikani weAfrican Union panyaya yekumiswa kwetsika yekurodzwa kwevana vasati vabva zera kana kuti Goodwill Ambassador for Ending Child Marriages amai Nyaradzai Gumbonzvanda vanoti musangano uyu uchabatsira madzimai nevasikana vekuZimbabwe zvikuru.
Chekutanga takawana mukana wekuti tikurukure tichiri kumusha pache zvedu senyika savano samadzimai tichiti isu patichasumuka, tichasumuka nemashoko api, tichasumuka takanangana nezvipi. Tichisvika kuno taona kuti panoda kuti isu venyika dzinobva kunana Afrika tisimudze mashoko makuru kunyanya kusimudzira panyaya dzebudiriro munharaunda. Tuzo kuti manharaunda edu akasiyana siyana kumaruwa kwakasiyana siyana. Hakuna migwagwa, hakuna mvura yakachena, hakunawo chero magetsi. Zvinoita kuti vanhukadzi vagozowana kwavasingakwanisi kuendawo kuchikoro kana kuwana budiriro pane zvavanoita. Taonazve kuti nyaya yekuti madzimai chero tine kodzero mugumbiro redu remutemo panyaya dzeminda nezviwani, asi pachine matambudziko akanyanya ekuti zviri mubumbiro remutemo zvive zvinoraramwa muupenyu hwevanhu.
Musangano uyu uri kuenderera mberi kwemasvondo maviri. Ndakamiririra Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zininga. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa909 a.m. uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chekuimba nemitambo cheMetropolitan Opera chekuNew York kuAmerica chadzinga basa mukuru wezvekuimba James Levine mushure meongororo yakaratidza umboo hwakakwana hwekuti aishungurudza nekubata zvisina mwero vaimbi vaiuya kuchikwata ichi mumazuva avo ekutanga. Vakuru muNepal vanoti ndege inotakura vanhu kubva kuBangladesh yadonha yakabatira moto apo yanga ichiedza kumhara panhandare yeKathmandu, vanhu makumi mashanu vakafa. Vakuru vanoti chirere chigokureravo kududza kuti pakukura kwemwana vabereki vanoedzana pose pavanogona kuti vape vana vavo upenyu hwakatambanuka kuitira kuti vagozovachengetawo mune ramangwana. Asi zvinosuwisa kana pachitariswa mararamiro anoita vamwe vakwegura pachionekwa kuti vakawanda vacho vanorarama mazuva avo ekupedzisira vazere nekunyunyuta zvichibva mukusachengetwa zvakanaka nevana vavo. Ngatinzwei zvinotevera kubva kuna Safari Njema.
Vakwegura ava vanozvidya mwoyo kana vana vavo vekubereka vasingatsike paruvanze. Mbuya Siperile Nyati Zanza vekuInyati vane makore makumi masere nemasere ekuberekwa. Ambuya Zanza avo vakabereka vana vasere vatatu vapenyu pari nhasi vanoti vakawanda vezera ravo havasisina vanovacheuka.
None watasanenda muziko nokuti kana wawega zvinonetsa hausina unotaura naye, hausina unotuma, hausina unoti chii ayo damuziko unenge wanaro kuti zvino ndinotaura nani kana chokudya kusha kuti unodya nani. Kuti kana uine vana vako unenge uchiti iwe ningiita chakati, iwe ningi wazodini, ah wazodaro daro, ndio zvatinenge tichiita uine vana vako. Zvino kana wawega so unenge wakasurukirwa nguva yacho.
Mbuya ndakaziva muzuva chingwa vanogara mumusha wekwamambanje kuhwedza vane makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa. Vanoti vakwegura vakawanda vanobatwa nezvirwere zvakaita sezvemwoyo kana zveshuga nepamusana pekudzamisa pfungwa pavanofirwa nevarume kana vana. Vanoti zvinotoda kushinga.
Tinotinyaradza kuke wafirwa nemwana wako. Vanhu vanoti inga hasi kuchema, asi mwana yanga asinga mudeiri ndinee ndichimuda. Kunyange ndikachema sei, nyange ndikarara nenzara, hachadzoka. Votarisawo mukati menyika, Munga asisina ne mungana wese. Saka unozi nyaradza wega ne kuronga. Kuti kwa ningiwo, kwa ningiwo, kwa ningiwo. Kuti kwenye ndi inda iso gumane papi. Wona kutikana niliwo futi. Ndishaenda futi nenondo nzira yese. Hapana muna anoburuga kana anorara maari pano pasi.
Mukoma wa Mbuya Chingwa, Vamaneto, vane makore makumi mafumba mwene matana tu ekuberekwa. Vano garaozwe kare mumushawe kwa Mambanje. Vanoti vanakomana vakawanda vanosara panofavamwe vana vanomedzwa nedhoroba vokanganwa vabereki.
Pfungwa dzinenge dzakungoneteka nakakugara wega hauchisina muzukuru tumazukuru tukatwe zvikora uchina mokugara naye unofunga ozverufi izvozvi unofunga kuti kwei chakamboita kuti vana vangu vapereki kungozvisimbaradza ndizvokungotaiwa nhami haisiyo mumwe chete.
Ambuya Erina Mangava, vane makore makumi mapfumba mwene anoraudzira, vakapunzika, vakakuvara zvekuti havachagona kufamba. Vanoti, utungamiri wemisha kana matunu, huri kukundikana kutsvagira vakwegura vakawanda vari kusemwa nevana vavo, zvekushandisa zvakaita sema wheelchair.
Ndinoremerwa chaizvo, nekuti kuchimi handichagona, kuhunya handichagona, asi kudya. Ndirimemba chaiyo, kana kubika ndinogona. Manje kuti ndichiite izvozvo zvekuti kutsvaga huni nekuenda kuchimi. Ndozvandiomera, nekuti kana zuva iroro ndichifunga handikotsiri.
Ambuya Mangava vanoriritirwa nemwana wavo Midia, ane makore makumi matanhatu nemanomwe. Muzvare Midia vanoti vana vese vanofanira kubatsirana kuchengeta vabereki kweta kuregererana.
Mubereki anoita pfungwa dzakawanda uye ndopfungwa dzacho dzinovanetsa idzo dzekuti imhuri yavo havasi kuiona. Imhuri yavo yakangoti tetere vakauya gore rakapera muna April vachitanga kurwara kusvika izvozvi havasati vauya. Saka zvinovanetsa mupfungwa kuti nai variko vakomana kati variko amai mari ndoiri kunetsa zvikanza kokungouya. Ndinongoti dai kuri kunzi kuuya sekuda kwavanoda ivo vana vavo kuti mwana akangosvika sekusvika kwamaita uku wosvika wokurukura nomubereki vanorerikirwa kufunga. Ndoti dzimwe dzenguva unotonyatsoona kuti amaya pane zvavari kufunga wotovabvunza wonzwa zvonzi konai ivo vakomana variko here vasingamboya kuzondiona.
Baba Filimon Kambarami avo vane makore makumi matanhatu nemaviri inyanzvi pakugadzira magetsi. Vanosevenzera imwe kambani huru muHarare. Vanoti kurasa mubereki kuzvikokera nhamo.
Ngaticherechedze kuti anoraramisa ndiMwari. Kuti ukatadze kuti hatiri kuona mayako iwe waita business chipo cheche chaMwari hauzozivi ukafiro kako kuti kanozokunakira were semafiro nemararamiro ari kuita mai wawakadhamba toti watodhamba ngekuti vamwari gono kunga ari mai baba akasofa kare kare. Mai akupuwe masikipa emapati ezvenyika iwe uri manager hatisi kuziva kuti kuona kwaMwari munozokuona sei. Mai anopuwa ngevamwewo vana zvikafu kuti mwana wepane tidzo wakauya negrosa rake kuti unzwewo pamba pamai ako iwe uri manager. Ndifunga kuti chiro chakanaka kana pamberi paMwari.
Vakambarami vanoti mwana wese anowana makomborero kubva kune vakamubereka. Baba Trinos Zhou inyanzvi munyaya yezvekuchengeta mabhuku anoshandiswa mumatura emabhuku kana kuti malibrary. Vanoti wese munhu haafaniri kufurirwa nevedzisvondo dzemweya kuti mubereki wako anoshereketa.
Anotaurirwa kuti iko amai varwara kuno mhanya nokukasika. Anoti haamai manje sivo ndinouya asi nokufamba kwenguva wawana kuti mwana uya haauyi. Kampa kuti amai vaya vazofa. Unoona vakumhanya mhanya achitenga zvinyuwani zvokuti vaende nazvo mubhokisi aizvikokana pavakanga vari vapenyu dai kuri kwokuti vakanga vamhanya kudaro mumusi vaburawa neBP yokusavuya kwounoita asi iwe apa vanhu vozoona kuti iko wava kutenga zvinyuwani nhasi ko pavakanga vachirwarawo edii kutengera mumusi dai vasina kumbofa. Saka vanhu vanokonzeresa kudaro so tisu vana tisingakwanisi kuziva kuti iko vabereki vanochengetwa sei kana vari vapenyu.
My Blessing Mutobaya vari kuita zvidzidzo zvehealth management muHarare. Vanoti mubereki anofanira kumirwa naye munguva dzakaoma.
Amai vangu vakarwara 2008 mental problem pfungwa dzanganga dzisingashandi. Saka zvavakarwara kudaro vakapinda muchipatara ndobva vatanga kutera kuenda kunguva. Vaenda kunguva kudaro pakanga pasina anokwanisa kuvagezesa. Nekuti mai vavo ichembere asi yeni ndindanga ndiripo gore iroro kuti ndivagezesa. Saka ndaitovatora ndovagezesa ndovapfekedza kuitira kuti vagare zvakanaka nekuti manesi akanga aripo akanga akukundikana kuita basa ravo. Mushure maizvozvo mai vangu vakaita zvakanaka ndokubva vazobvunza tave kumba kuti ini mazuva angu ekuenda kunguva adarika. Ndobva pawana wawe ukama akavataurira kuti wakaenda munguva yawairwara. Zvakavanetsa zvikanzi chii chakaitika ndiani akandichengeta panguva iyoyo. Zvikanzi iye mwana wako anova inini. Vakavashungurudza vakanetseka. Asi semubereki vakanyatsofungisa kuti ndaitirwa nemwana wangu zvinoshamisa. Vobva vanditengera gumbeze rekutenda kuti wakaita hako nekuti ibasa rakaoma.
VaJohn Mokwetsi, vanova online editor weAlpha Media Holdings, vanoti vatapi venhau havafanire kuora moyo pakudzidzisa veruzhinji kukosha kwevabereki.
Nyika mamirira yaita for the past 18 or more years inyika iri mood ya politics. Zvinoshamisa ukaisa vachamisa papeji rekutanga beparopera, ukaisa nyaya kuti honaiwo marodzi afa beparipere. Ndo problemi yataita yekuti vanhu zvinhu zviri kuva occupy zvakanyanyisa inyaya idzodzo dzematongerwo enyika. Asi ungada kuzotarisawo zvakare mapepa emukati kana ari dzenyaya dzakareba dzinonzi mafeature dziya, nyaya dzekuti idzodzo nyaya vanhu vari kumbozama havo kuita. Asi chatingangopopotera ndechekuti ko dzichazouyawo kupeji rekutanga rini.
Zvinhu zvikaramba zvakadai, dzidziso yekukosha kwevabereki ichipararira nenyika, vakawanda vachanzwisisa kukosha kwevakavatumbura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
I'ma give up anything you ask, I deliver. Bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me it seems. Chinswa, chinswa, chakaipa. Yaya, ii, yakumeta. Lera, ima, nemu kaka. Ino fuma, yokuruma. Damn boy, am I a damn boy? Is this a fake romance, boy? When I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Lie to me with love in your eyes. One day fire, fire moyo. One day shy, sazoro. Rera ima, nemo kaka. Ino fuma yokuruma. Damn boy, am I a damn boy? Is this a fake romance?
Kambo akilize kubva kuna Amara Brown. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bhodhi rezveutano reHealth Services Board nezuro rakabudisa gwaro rinokurudzira kuti vana chiremba vari pakuramwa mabasa vadzokere pabasa, richiti hurumende yave kugadzirisa zvichemo zvavo. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kushoropodza zvikuru kusungwa kwakaitwa madzimai masere ane varume vanoshanda pamugodhi weHwange Colliery vachipomerwa mhosva yekupinda pakambani iyi zvisina mvumo. Amai Auxilia Munangagwa votungamira chikwata chemadzimai chiri kuno kuNew York kuAmerica kumusangano wemadzimai. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande.